Gwaro rabuditswa nechikwata cheKaizer Chiefs chekuSouth Africa. Rinoti mutambi weMaurias kama Billiard adzoka munhandare mushure mekupedza mwedzi miviri asingatambe nekukuvara. Billiard akakuvara musi wa1 zvita apo chikwata chake chaitamba neMaritzburg United asi achange ari munhandare zvekare mangwana apo Kaizer Chiefs iri kusangana neRoyal Eagles mumutambo weNedbank Cup. Kudzoka kwaBilliard kwafadza vateveri venhabvu muZimbabwe sezvo kwauya panguva iyo Zimbabwe iri kugadzirira mitambo miviri neAlgeria ye-2021 Africa Cup of Nations iyo iriko musi wa23/30 gurume. Billiard ndiye akasimudzira Maurias apo akakanda chibodzwa chakarova Zambia 2-1 makundano eAfrica Cup of Nations iwaya. Billiard anaya zvekare panguva iyo mumwe mutambi wemuZimbabwe Macaulay Bon weCharlton Athletic azvipira kutambira Maurias mushure mekutadza kuita izvi kwenguva refu. Pamusoro peAfcon, Zimbabwe iri kutamba zvekare makwikwi e-2022 World Cup umo vari mugungano rimwe chete neGhana, South Africa neEthiopia. Manager weMaurias vaWellington Pandare vanoti mushure mekubudirira kuenda kumafinary eChan vari kuona Zimbabwe ichienda kuNations Cup uyezve nekukwikwidza zvakasimba muWorld Cup.
Tozoira kuAfcon tunoita sepatakasikana Sunday tofuura toda kuenda kuChani tunoita futi pakapfuura vamwe mumashure medu tonopfuura ipapo toenda futi kuWorld Cup. Aya World Cup tomboendawo chete kwatasvika tasvika asi chikuru kuti timboendawo.
Asi Maurias ari kutarisira kuiswa mugungano rakapfava makwikwi eChan apo ari kupinda munguwani yemubatanidzwa yezvikwata ichaitwa neveCAF muCameroon musi wa17 kukadzi. Kunze kweZimbabwe neCameroon zvimwe zvikwata zviri kuenda kumafinary aya iCongo, DR Congo, Guinea, Rwanda, Togo, Uganda, Tanzania, Libya, Morocco, Namibia, Burkina Faso, Mali neZambia. Kunyange hazvo nhabvu yemunyika dzinoti Morocco, Congo, DR neTanzania yakati simukei mumwe muteveri wenhabvu muzare nyarai Mashaure vanoti Cameroon sechikwata chiri pamusha ndiyo chete ichatora mukombe.
Droi totoenda zvatisati tombokwate manje matimu ese hapana timu yatinokwata asi Cameroon nyika tungoivhundukawo zvimwe zvese nekuti timu inenge iri pahome payo plus inenge ine chaunga mangoonaka difference yekuti kana tichitambira pahome tisingakwati kana tiri kuaway munongoziva kuti tichingoitwawo imwe yeye.
Makundano echani anokwikwidzwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika dzavo chete. Mutsigiri wechikwata cheCape United vaPhilip Regede vanoti hazvinei kuti Maurias achatambidzwa zvikwata zvipi asi kuti gadziriro yakasimba ndiyo inodikanwa.
Kuti tikwanise kunge tichizobudirira mapreparations anofanira kunge achitotangwa as early as soon because tikada kuti tizotanga magames akuda kuti titange kutanga kuprepare ndione tichibudirira.
Makundano aya ari kushandiswa zvekare kuona kuti Cameroon inokwanisa here kuzosimudza makwikwi e-2021 Africa Cup of Nations ayo arifanirwa kuitirwa munyika iyi munandira. Aka kave kechishanu kakateverana Zimbabwe ichibudirira kuenda kumafinary eChan asi panguva dzese yanga ichirohwa munharaunda yekutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.